Tenderera, Duro Tolera Tolera, Nasikaleva Chipujikira, Beta Kurechita Piriro, Rapera, Rapera, Takuda Kufara, Rapera, 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 Takuda Kumashi, Rapera, Taura Mumbe Uku, Munuesari Pano, Yango Pesu Pesu, Mufaro Kwese Kwese, Diaspora Yauya, Munuesari Pano.
I'm sorry about Christmas. Ah, wakaomera.
Maringa ikuchengete, kwete kuchengeta. Maringa ikuchengete, kwete kuchengeta. Kupako kauya, katifare. Yizuari mwairi, katifare.
Bango moji
chitenderera Duro utodaro tonorera Nasika na yama chikuchigira Peta kure chitapiriro Rapera kure rapera Chakuda kufara rapera Pera kure rapera Chakuda kumashi rapera.